Ini ndini mavulefu mchanganya huye ndichuti hei no misoro ye na uzeduza nasi mufuro chivabu 14-2018. Mumiriri we MDC inotungamirwa na Van Nelson Chamisa muharari West Muzare Jesse Majome vanoti vava kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira dunhu iri senengo yakazvimirira zvichitevera kwa vanoti kusaitwa zvakanaka kwesarudzo mubato ravo ravanga vachimirira. Vanhu vakawanda vochema-chema zvikuru nekusabatwa zvakanaka kwesarudzo dzekutsvaka vachamirira bato ravachamisa musarudzo. Sarudzo dzeprimary elections muzano PF dzosiya vakawanda vasina mufaro. MDC inotungamirwa navaWalshman Ncube inoti yapedza sarudzo dzeprimary elections mumatunhu makumi matatu nemaviri achakwikwidzwa nebato iri pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Masangano anomirira varayiridzi oita nhaurirano dzechimbi-chimbi nehurumende senzira yekuedza kumisa kuramwa mabasa kuri kurongwa kuitwa nevarayiridzi munyika yose. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoyambira vanasikana kuti vasajairire kungonwa mapirisi ekudzivirira kubata pamuviri anonzi pachirungu maemergency contraceptive pills, asi kuti vashandise nzira dzekuronga mhuri kana voita zvepabonde. Ngezi Platinum Stars yowedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera kukunda kwayakaita mumitambo yakaitwa mukupera kwesvondo. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kubuda mumaprimary elections emapato ezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kuti farira paFacebook page redu revOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.